damuzvuratina ro guru ndirekuti ZANU-PF inotungamirira hurumende. Hurumende ine zvipatara zvayo. Zvipatara zvayo yatadza kuzvifamba zvakanaka. Tinozviziva vana Parire Nyatwa, vana Mpilo, zvakawanda zvipatara zvehurumende anonzi nechirungu ma-death traps, ama-death beds, zvekuti kuendesa munhu kuzvipatara ikoko zvinototyisa. Saka izvezvi unowu tine dambudziko recorona iri. Kana ivo vatadza kufambisa zvakanaka basa muzvipatara mavo, vaakutora zvimwe zvipatara kubva kumakanzura. Zvinoratidza kuti vaakuda kuti vanhu vakawanda vafire muzvipatara zvavanenge vachirama ivo, nekuti vane track record yekutadza kurama zvakanaka nyaya dzezveutano idzi.
Vachinyoka, munoti kudii nemashoko aya?
Mashoko awa anoda urombo, nekuti tine vanhu vari kukonewa kuhwisisa kuti basa ravo, chinangwa chavo chaizvoizvo munyika muno ndechei. Vanofungidzira kuti basa ravo ndekungopikisa zvose zvataugwa nehurumende. Chigwere chekorona ichi chashakadza nyika yose. Pasi rose hakuna nyika pachisiri, pachiri kuuraya vanhu. Ende nyika dzose dzakazama zvinhu zvakawanda zvinoda kuti zviitiwe kuti tizame kudzivirira vanhu. Rombo rakanaka ratakaita nderokuti pachakausvika kuno, kune dzimwe nyika changa chapfuura, vanhu vavona kuti zvinoitiwa ndezviti, zvinobetsera ndezviti. Iko zvino tine inoi lockdown yakavonekwa kune dzimwe nzvimbo chisati yasvika kuno kuti inoita seinobetsera kuti chigwere ichi chisanyanya kumanya kushakadza population. Izvi zviri kuitwa nehurumende izvi zvokuti ma-medical facilities ose ave coordinated, ave anotungamirirwa kubva panzvimbo imwe achigovana zvinhu zviripo zvokubetsera vanhu zvichibva panzvimbo imwe. Hazvina kutanga muZimbabwe. Mukati menyika dzinoi ndimo mune zvikamwa dhemokrasi chaizvoizvo. Kunew York, kunew Jersey, kuamerica uko magavhuna eko, umunoi mashi wekunew Jersey, kune mukomo uko wekunew York, vakatotsuudza izvi zvinotaurwa nenyika izvi. Vakaenda mumabhizinesi, mafamasi, ma-medical supplies company, vachinotora inonzi commandeering, kunotora zvinhu zviriko ikoko kuti zvishandisiwe zvichizikama kuti munhu wose uri kuzviwana. Musi unomai pakafa munhu kuchii hapana ventilator, kuchii hapana socket, vakamanya vakomana vemhisi vachiti hei hurumende haina kugadzirira, hei yanga isina kumirira, hei yadii. Iko zvino China yavuya yagadzira. China iya yavuya yagadzira hospitari, vakuti kwai ihospitari yedu maakuda kuita gekitrei. Vanhu ava vanoziva basa ravo.
Pindai tinzwe vashashaya, tiri kunzwa nechidokwadokwa chekutaura.
Ya, vachinyoka vari kutaura zvinhu zvinopesana nezviri pagiraundi. Vachinyoka vari kutaura nyaya yakanaka yecoordination, havasi kutaura nyaya yekutorwa. Coordination yagara nyaya yezveutano yakafanana nezvekudzidzo. Zvinocoordinatewa from the ministry zvichifamba zvichienda, asi hazvirevi kuti ministry inenge yatora zvikoro zvekanzuro kana inenge yatora zvipatara zvekanzuro. Apa tiri kutaura kuti hurumende yaakutora, kwete coordination. Coordination yagara iripo, nyaya dzeutano
inocoordinatewa from
kubva panzvimbo imwe chete. Asi zvatiri kuona isusu ndezvekuti ZANU-PF ibato rajaira kuita chimbiri ndoga risikade kushanda nevamwe vanhu zvakanaka. Munoona zvekutaurwa zvepawilkins, vakuru vakuru veguta reHarare, vana meya vamadirectors, ndo vakamira mira vakatsvaga rubatsiro kubva kuembasi yekuChina kuti zvivakwa zvepawilkins zvisimudzirwe. Zvivakwa izvi zvakatotanga pane kanguva korona yakazosvika, zvivakwa izvi zvaakutogadziriswa kubudikidza nehomwe yakabva kuChina embasi.
Vachinyoka,
I think pane dambudziko rokusahwisisa kuchinonzi commandeering, because kunyika dzandataura izvi dzataura kuti vari kuita commandeer masupplies. It means vari kutora, it doesn't mean vari kucoordinate. Nizwa mtuwa pita kufama asifuti haya maventilator za taako hata mkamba nyoka za maventilator kutu jito jidashi kisha wakubada raipa chiko shiko tipe.